Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 24/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamwe havaziye kuti 2018 takamurova. Takamurova akanoponera kunyambarawa. Ndosaka makona kuti marara ngaramba ari kochera akura. Zvino gore rino handisi kuenda kukoti. Ndoda kuti ndamurova ndianenge kukoti.
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change waNelson Chamisa waita musangano wawo wekupedzisira kuairport pamberi pesarudzo dzemusi wemugovera.
Munje takaita inonzi Agents Chamber High Court application ndinovimba kuti masikati anaya makakwita angu atange arimo mukati medare vachiita kuti nyaya iyi igone kunogadziriswa.
Mutungamiri weLead Muzvare Linda Masarira voendesa Zimbabwe Electoral Commission kumatare nenyaya yegwaro revavhoti.
Zvakakosha kuti tiwane kuti vanhu vakurudzirwe vabayiwe kudzivirira COVID-19 uye kuti mangwana vasava vanhu vanonyanya kupiwa mitemo inenge ichinzi musaungana.
Vanhu vanodarika zviuru zvino vamwe kana kuti 71,000 vobayiwa nhomba yeCOVID-19 nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato runopikisa reCitizens Coalition for Change waNelson Chamisa vaita musangano nhasi kuairport wakambenge warambidzwa nemapurisa nezuro asi akazodududza. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vashara nevatsigiri vavo mumusha weairport uri kumahombekombe kweguta reHarare vachamisa vati vane tarisiro yekukunda musarudzo dzemusi wemugovera nesarudzo dzegore rinouya.
Ndava kana uchiziva kuti muhurumende ndiwe uri panext usabhiyevha seboora ngoma. Asi varipo kana achiziva kuti vaakubuda vanobhiyevha sei. Ndaboora ngoma rinoda kuti ngoma isachangwa ibvaruke. Zvinoterera iwe boora ngoma. Ungaita mbiri yokuboora ngoma zvati ruoko rwako ticharwa naru mungoma iyoyo.
Vaenderera mberi vachiti vagari vemuairport vanofanira kupiwa magwaro anoratidza kuti ndivo varidzi vedzimba kwete kuti hurumende inongotaura nyaya iyi kana pave kuitwa sarudzo pasina chiri kubuda.
Muno muairport munoziziva kuti muri vanhu vakauyiswa kuno muchioneswa nhamo. Munhu aifanira kunge achiwana lendi yake taito didhi ipapo kwete kuperekedzwa netaito didhi wagara kudhara. Izvi tiri kupedza nazvo pawakagara ipapo unofanira kuva nebepa.
Vachamisa vati havasi kuzoenda kumatare gore rinouya sezvo vakamboita muna 2018 pavanoti sarudzo dzakabirirwa vachiti hapana chiri kuzovamisa kupinda muhurumende.
Vamwe havaziziye kuti 2018 takamurova. Takamurova akanoponera kunyambarawa. Ndosaka makona kuti marara ngaramba ari kochera akura. Zvino gore rino handisi kuenda kukoti. Ndoda kuti ndamurova ndianenda kukoti.
vakurudzirawo commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti ite basa rayo nemazvo vachiti kana sarudzo dzikabirirwa nemugovera vachatora matanho akasimba vashorova munangagwa nekutyisidzira kudzinga masangano anoshanda akazvimirira vachiti masangano aya ane basa rakakura kwazvo rekupa vanhu chikafu pamwe nekurwira kodzero dzevanhu munyika vamunangagwa vakaudza vemapato aya pamusangano wavo kuchitungwiza kuti vasapindire munyaya dzezvematongerwo enyika vachamisa vatiwo vane urongo hwekugadzirisa upfumi hwenyika nyaya dzekurima mabasa kuvhura mafektori nezvimwe zvakadaro kuitira kuti veruzhinji vazvirume ririmi nekunakirwa neupenyu musangano waitwa navachamisa waitwa mushure mekunge vaenda kumatare zvitevera kumborambidzwa kwakanga kwaitwa musangano uyu nemapurisa nezuro matare abvumidza vachamisa kuita musangano uyu bato rezanupf rabva ratanga kupa chikafu chinhambwe chidiki kubva paitirwa musangano uyu asi izvi hazvina kutadzisa vagari vemuepworth kuenda kumusangano wavachamisa pasi pechikamu chepiri chemutemo wesarudzo kana kuti paragraph 7 of the fourth schedule of the electoral act chapter 2.13 kutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabi elections kunopera na12 manheru ano ndakamirira studio 7 kuepworth ndini frank chikowore
kana muchida chitsva motoenda pamufana wechidiki anokupai chitsva mangwanani
Magweta ari kumirira mutungamiri webato reLead muzvare Linda Masarira avari kukwikwidza musarudzo dzekutsvaga mumiriri weHarare Central mudare reparamende dziri kuitwa nemugovera nezuro akakwira kudare reHigh Court achida kuti dare rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iburise nekukasika gwaro revavhoti richashandiswa musarudzo idzi muzvare Masarira vari kudawo zvakare kuziva kuti mapepa ekuvhotesa achapiwa dunhu ravari kukwikwidza vari mangani nyaya iyi inonzi ichanzwikwa mangwana nenguva dza11:30 mangwanani uye ichange iri pamberi pemutongi justice munamato mutevedzi sachigaro vezeki amai Priscilla Chigumba vaudza studio 7 kuti nyaya dzakadai dzinotaurwa nemukuru wekomisheni yavo wautoile Sly Gwana autatumira mubvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo ngatinzwe hurukuru yataita namuzvare Masarira
hunde takaita inonzi agent chamber high court application ndinovimba kuti masikati anaya magweta angu achange arimo mukati medare vachiita kuti nyaya iyi igone kunogadziriswa gore rino patakapiwa kuti mavoters roll after nomination court I think wakari musi wa28 January kana kuti 29 pandakazorivhura ndakaona zvakare kuti zita rangu ranga risimo chief election agent wangu ndokuenda kuzeki ndokunopiwa rimwe voters roll rimwe racho ratakapiwa rakatoita kukanzurwa rakanyorwa zvakare kuti as of 8 January apakakanzurwa pacho panga pato nedate ra2020 saka ndonyunyuto dzatinadzo nekuti voters roll ratakapiwa riri kugumira musi wa8 January iyo voters roll yakazovharwa musi wa28 January kwavakazoregista kana kuti kunyoresa kuvhota after musi wa8 January
saka imi zvii zvamuri kuda kuti dare riite
paisa mudare redzimhosva kuti ngavagone kuti vatipo ogoezuruo chairo iro richisashara chechipiri mabaloti pepa edu aya atisi kuziva kuti akagadzirwa eHarare Central Constituency mangani ini seumumiririre ari kuda kumira kuita mp muHarare Central ndokuti ndinoda kuziva kuti pabaloti pepa eHarare Central Constituency mangani
tiri kunzwawo kuti vari kukwikwidza muri kunyunyutawo nenyaya yekuti pachabvumidzwa munhu umwe chete kana agent pa polling station yoga yoga zvakamirawo sei izvozvo
mangwanani ano taenda kumulti party liaison committee yaitwa kuRoosevelt kuti makandidates ese anga ariko hakuna kunzi kuri kuuya polling agent rimwe chete bato rega ranzi runze mapolling agent baviri
mutungamiri webato reLead muzvare Linda Masarira vari parunare muHarare nestudio 7 Komiti yedare reSenate inoona nezvemitemo muAmerica yeJudiciary Committee nhasi yapinda muzuva rechina ichizeya kuti yotambira here kana kuti kwete amai Ketanji Brown Jackson kuti vave mutongi wedare repamusorosoro reSupreme Court muAmerica. Amai Jackson vakadomwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden kuti vatsive Justice Stephen Breyer ava vekuenda pamudyandigere. Komiti iyi yakapedza kubvunzurudza amai Jackson nezuro asi nasi yange ichinzwa kubva kune mamwe masangano akaita se-American Bar Association nemamwe kuti vakakodzera here kana kuti kwete. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata gweta vaKennedy Masiye vari kuTexas muno muAmerica.
Chini naso anikachwana basari kwa Supreme Court judge anenge kuendo na president. President ana masimba kwa kuenda anyone kuti aite judge in Supreme Court. So kana vamo kuenda kudaru anova aenda pachikambi chechi tu choku confirmwa ne Senate. Pati kutazo pinda msenate imo for confirmation anenge atoitwa anonzima investigations kuonekwa kuti anokodzera here kuva ari judge in Supreme Court.
Tinoona kuti va Biden vakadoma Judge Ketanji Brown Jackson vanova mudzimai wechitema kuti ave mumwe wemajudge veSupreme Court. Munoona vachibudirira here muzvamataura izvi?
Tinoona sevanobudirira because ivo vajudge Jackson vari very competent pane the confirmation proceedings aitwa so far. Vari kutaura zvinoda kuva izvo zvinonzwika zvichitaurwa najudge and vari kupindirawo mubvunzo iri kubvunzwawo nemasenators to the fullest. So ngati semaonera angu ene process yacho yaitwa so far ndinoona senge vanobudirira vachipuwa chitaro icho kwa Supreme Court judge.
Tinoona zvakare kuti bato remademocrats rakatarisana nema elections ema midterm elections. Munoona sekunge judge ava va Brown Jackson vanokwanisa here kunge vazogadzwa pachaitwa masarudzo idzodzi kana kuti ndo zvimwe zvingadai zvakatariswa nava Biden iri pavakadoma?
Ndinoona sekudaro because pa confirmation kuti izopera vachigara kuva Supreme Court hapana yatingati pachirungu set time frame. Process inogona kutora mamasa akatiko inogona kutorawo nguva pfupi pfupi. But tichitarisa nezvakamboitika musure pakanominatwa judge weSupreme Court anzi Emily Coady Bryant vakangotora mazuva 27 chete kuti vakonfirme. Saka ndiona sekuti kuda vaBiden vachitarisanawo nemaelections vakutarisanawo kuti kuda judge Ketanji Brown Jackson vangapindawo muSupreme Court pachinguva chipfupi pfupi ichochichi.
Pane zvingadzidzwe here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imomuno?
Kudoma kwemajaji apa chatinyanya kuona chingatodzidzwa neZimbabwe inyaya yetransparency yatingati uchekerere wemainterviews emajaji. Tozeedu kuti Zimbabwe Judicial Service Commission yanga ichizviita izvozvo zvokudoma vanhu vachivaisawo kuti vauye vachitaurawo vachiiswa mubvunzo nevanhu vemuparamendi.
Gweta vaKennedy Masiye vari parunare kuTexas muno muAmerica naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Vanhu vevanhu vari kubayiwa nhomba yeCovid-19 huri kuramba huchiwedzera kubva hurumende zvayakaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda kana kuti blitz nemusi wemuvhuro ichivhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabayiwe nhomba kusanganisira zvikoro. Muna nyamavhuvhu gore rapera Zimbabwe ndipo payakakwanisa kubaya vanhu vakawanda zuva rimwe chete vakadarika zviuru zana nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevana kana kuti 101,974 nezuro vanhu zviuru makumi manomwe nechimwe zvine mazana matatu negumi nevapfumbamwe kana kuti 71,319 vakabayiwa nhomba yekutanga. Hurumende inoti iri kuda kubaya vanhu zvikwama makumi manomwe kubva muzana panosvika mwedzi wachikunguru. Vana vane makore gumi nemaviri zvichikwira vari kubayiwawo nhomba iyi. Kubayiwa kwevanhu nhomba uku kuri kuuya apo nyika dzakabudirira dzatanga kuonazve vanhu vakawanda vachibatwa nekamhando katsva kari kunzi Omicron Stealth. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vanoti chirwere ichi chinoramba chichichinja-chinja nekudaro zvakakosha kuti vabayiwe nhomba uye vasarivara. Ngatinzwe hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
COVID ichiripo zviya zvinokurudzirwa kudzivirira zvinongoramba zvichikurudzirwa. Uyevo chakakosha ndechekuti tizive kuti nyaya yekubayiwa nhomba yevaccination ndo yaakuita kuti nyangwe nedzimwe nyika dziite sedzinosunungura zviga zviya zvavanenge vakaisa panyaya yekudzivirirwa kwecovid. Saka muchaona kuti tine nyaya yatinotaura iyoyo kuti vanhu ngavabaiwe vaccination, ngavabaiwe nhomba, ngavavaccinatewe. Kureva kuti pokutanga munhu anobaiwa, kokutanga kwapera kana vhiki mbiri kana mavhiki matatu, obaiwa kechipiri nhomba imwe chete iyoyo, kozopera kana mwedzi mitanhatu obaiwa yatoti booster dose kana kuti third dose. Sezvaakuitika iko zvino, vanhu vanokurudzirwa kuti vabayiwe kechitatu kana vatingati booster dose.
Sei izvozvo zvakakosha?
Izvozvo zvinoita kuti munhu ave namasoja omuviri anodzivirira utachiona hweCovid. Ndo zvaakuita kuti nedzimwe nyika dzisunungure zvigaziya zvinenge zviripo, zvinenge zvichinzi aiwa iko zvinoizvi toda kuti tiise mitemo yekuti vanhu vasafamba famba, vanhu vasaungana. Iya mitemo yamutaura kuti nyika dzakawanda dzaakusunungura mitemo iyoyo nokuda kwokuti vazhinji vanhu kunyika idzodzo vanenge vakabayiwa nhomba yeCovid-19. Ndosaka tichikurudzira vanhu muno muZimbabwe ngatibayiwei, ngatibayiwei nhomba. Uye tototenda hurumende iri kuisa chirongwa chekuti vanhu vabayiwe
mazera apai.
Zvakatoonekwa nana mazvikokota kuti kutanga pamakore 12 zvichikwira vanhu vanokwanisa kuti vabayiwe nhomba yeCovid. Saka vanhu vanokurudzirwa navana vane makore 12 zvichikwira kuti vabayiwe nhomba iyoyo yeCovid-19. Zvakakosha kuti tiwane kuti vanhu vakurudzirwe vabayiwe kudzivirira Covid-19, uye kuti mangwana vasava vanhu vanonyanya kupiwa mitemo inenge ichinzi musaungana, musange muri pakati, musafamba famba nokuda kwokuti vazhinji vanenge vabayiwa nhomba yeCovid-19.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvatakatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 5,432. Vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu, kana kuti 273, vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro. Madzimai akawanda anobva kuZimbabwe ari muBotswana anoti ave kuzviitira mabasa emaoko vachiti kushandira vamwe vanhu kana makambani hakuna pundutso. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Aya mazwe mamwe madzimai anobva kuZimbabwe anorarama nekugadzira musoro muguta reFrancistown Botswana vari kushambadzira vari kudarika nenzira kuti vanogadzira musoro. Mumwe wemadzimai aya ndimuzvare nomalanga Sibangavo vanoti vakadzidzira kutaura mutauro unotaurwa munyika iyi weSitswana nekukurumidza kuitira kuti vakwanise kusvaga vanoda kurukwa musoro. Muzvare Sibandavo vanobva kugokwe vanoti kugadzira bvudzi kwavo kuri kuita kuti vakwanise kuchengeta vana vavo vakasara kuZimbabwe pamwe nemumwe mudiki vavagere naye kuBotswana, kunyange hazvo vachigara vachiita vachitsi negonzo nemapurisa enyika iyi.
Kungomhanyiswa nevakomana ndo vatosangana navo maporisa chisungwa chinzidzokere kumusha zvinoisoda kugara muno kumusha hakuna mari hakuna mabasa vato hatingaita because takawanisa maedrasa
edu. Vabakura vabvumidzwe kuita basa kana bhizinesi rekugadzira musoro muBotswana sezvo hurumende yenyika iyi ichiti basa rezvizvarwa zvenyika iyi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Florence Manzungu vanoti vakaona kuti kugarira maoko hakuna pundutso vachiti varume vanodawo kubatsirwa.
Ini ndinogara ngu nemurume wangu handisi pati ndine zvandinotengesawo. Ndinotengesa fishi, ndinotengesa mavegetables, ndinotengesa zvekupfeka. Ya, tinotengesa zvimwe zvakasiyana siyana zvinenge zviripo panguva iyoyo kuti tikwanisewo kuzviratimira semunhukadzi. Tisangomirire kuti vana baba vatishandire vachitiunzira mari kumba.
Amai Justina Ngwenya avo vane makore makumi mana nerimwe chete uye vachirima muriwo kumapurazi eGlen Valley ayo ari pedyo neguta reHaboroni Vauza Studio 7 parunaro kuti varikurima asi dambudziko ndekwekutengesera.
Kule nyewendi saizo zizi, kwa jingi wano wazoti tene maku utamaseo zizi, wano wazoti tengo lantiti zinongoti supply ma shops and everything, wano mwa wajiti sesi tifayin makwana, handi maoni, kwa nduma mwema tamuziko tunosangana na wo.
Amai tendai chimombe, wakazari kwa kubwela ndo kukurea kumbuma, wano itabasare kusona mkutari Francis Town.
Challenge that no sangana na ola yusu says I told you kuti ita shakusona. So una to una kuti mwani maria anu kuchaja kuti undindo maria kukupa as not working at all. Yet he will be working. Pangapaso uchinda kuti mwana mwana sida kutu shenda overtime but at the end of the month they won't give you maria overtime. Maona. Kwa kungo shinga so kuti hapana zaninga ite.
Kuitila kuti wakwani sekura la misamuri yavo. Ama ichimombe wano tenge sawa mate mbanedozo wano oda muno. Senzile kuwezira maria. Vanhu vana kubasa. Asi amai Pauline Marembo vanoti kutsvaga mafuro manyoro uku kwakavaparira sezvo vakabva vaparadzana nemurume akanga asara kumusha. Dzara iri kunzi iri kupfunya chisero munyika ndeiri kutizwa nevanhu vazhinji vachaenda kunyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Mozambique, Namibia, Zambia nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinopfurikidza mwero kuSomalia cheAl-Shabaab chinoti ndicho chakauraya vanhu vatanhatu panhandare yendege yenyika iyi yeMogadishu International Airport neZuro, uye chikauraya vamwe vanhu kusanganisira nhengo yeparamende amai Amina Mohamed Abdi avaitsvaga rutsigiro muguta reBeledweyne. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky vakumbira sangano reNATO kuti rivape zvombo zvekurwisa Russia iyo iri kuda kupamba nyika yavo. VaZelensky vataura nevatungamiri veNATO ava vanosanganisira mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden kuburikidza nevhidhiyo. NATO iri kusangana muBrussels kuBelgium nhasi kuti ione kuti ingabatsire sei Ukraine uye kutemera zvirango zvakaomarara Russia. VaBiden vari kutarisirwawo nhasi kuita musangano nevatungamiri wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7, uye vachasanganawo neveEuropean Council. NATO iri kukurudzirawo China kuti isabatsire Russia. Zvimwe zvematongerwo enyika dzinoti zvakawanda zvinofanirwa kunge zvakagadziriswa sarudzo dzemabielections dziri kuitwa mune mamwe matunhu enyika nemugovera dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzinge dzichizonzi dzakachena. Nyanzvi idzi dzinoti zvinhu zvakaita sekurambidzwa nemapurisa kuita misangano kwemamwe mapato ane nhengo dzekukwikwidza uye kusajeka kwegwaro revavhoti richashandiswa musarudzo idzi neZimbabwe Electoral Commission ndezvimwe zviri kunyunyutwa nazvo nevari kukwikwidza zvichapa mukana wekuti vamwe vaonese kunge sarudzo idzi dzisina kujeka. Mukuziya nezvazvo pamberi pesarudzo idzi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Uraya Izembe vanotungamira bato reDemocratic Party pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nemamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo idzi.
Boka iro rezeki iripo iyi pane umbowo hwose huripo hunotaridza kuti vari kukundikana, uye zvinotaridza kuti vane divi ravakarerekera ndo ravanoita sokuti ndiro ravanoshandira. Iyo ichifanira kushandira vanhu kuti vaite sarudzo dzavanhu dzakasununguka mujekerere. Tinoona The Citizens Coalition for Change iri kuonesa chamutava nhava kuti ndokwakaita magwaro okuvhotera zvakaitwa pasina nongedzo nomucherechedzo wemavara avanhu vari kukukudzana mapoka avo. Zeki yakabvisa zvese zvinofanira kuti zviiswe ipapo. Toona zvekuti misangano yes si iri kubaniwa na mapurisa ari kupindira sarudzo inofanira kuita ya vanhu mapurisa hafane kupindira achirambidza vamwe vakukwidzimisangana
tonzwa kuna vamaguhu munoti vamaguhu tichitarisa sarudzo nekutarisa gadziriro mativi ose ezvematongerwo enyika nezek
ndinotenderana zvakapfuurisa nezvataurwa namuzvina fundo Dr. Zembe dambudziko guru riri munyika medu ndiri kuti hatinyatsi kunzwisisa patakamira pamusoro penyaya dzesarudzo yatingati multi-party democracy so tichitarisa bumbiro remutemo zimbabwe inyika inofanira kuita sarudzo after 5 years ende kana paine vanenge vabviswa kuparlamendi kana nekufa vanofanira kuti variplaswe kuburikidza nemabyelections asi mukatarisa in practice bato rinotenderwa kuti ringe richitsvaga vatsigiri ibato imwe chete nderezanup f mamwe mapati ese zvikuru sei recitizens coalitions of change ibato rekuti riri kutorwa nebato rematoro kana kuti terrorist organization isakatenderwi kuti irarame uye iende kunotsvagawo rutsigiro kumasiso touya kune aye mainstitutions yataurwa namuzvina fundo Zembe yekuti mukatarisa zimbabwe nerepublic police vari kuvarangidza kuita marali zvoita sekuti polisi yedu
Dr. Zembe, sei mapato ezvematongerwo enyika achiramba achipinda musarudzo ipo paine zvinyunyuro zvose zviri kutaurwa izvi zvisina kugadziriswa
vari kusundidzirwa mudziva nengwena nebumbiro guru riripo iko zvino riri kunzi Constitution of Zimbabwe 20 Amendment Act of 2013 bumbiro iroro harizi bumbiro rinovaka hwaro hwenyika inotongwa nesimba ravanhu rinobva musarudzo saka ndodzokora pashoko randareva kuzeki iripo iyi haigoni kuti ingaita muridzi wepembe wesarudzo yavanhu inofanira kumwandanyurwa kana kutoenda ku2023 tinoimwandanyura toita bato ravanhu rinowiriranwa namapoka ezvematongerwo enyika rowirirana mapoka ekodzero dzavanhu vakaita seana vamaguhu zvowirirana navanhu vose vagari vomuzimbabwe tadero ndomutoenda kusarudzo yavanhu
vamaguhu zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa matambudziko ese avamasimudzai
chinhu chiripo chekutanga chine kudiwa munyika yedu ileadership leadership inofanira kuseta mastandards waro wekuti nyika iite sarudzo dziri free and fair dzisina mishonga tinofanira zvekare kuita hukuro pakati pemapolitical parties ese ari kutikwidza vanofanira kuti vava neplatform yavanosangana vachiisa zvichemo ende zvichemo izvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe in real time tisati taita sarudzo
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party Dr. Urayai Zembe vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7 Women's Round Table chanotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo na 8 PM nhasi tiri kutaura nezvesarudzo dzemabyelections uye kuti madzimai ari kuwaniswawo here mikana yekukwikwidza kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001202465 0318 sezvo nguva yedu yapera regaiti mutarisa misoro yenhau zvakare mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voita musangano wavo wekupedzisira kuepuwetsi pamberi pesarudzo dzemusi wemugovera mutungamiri webato relead muzvare Linda Masarira voendesa Zimbabwe Electoral Commission kumatare edzimhosva nenyaya yegwaro revavhoti vanhu vanodarika zviuru zvinomwe vobayiwa nhomba yecovid-19 tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@vowenews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vowishona.com Ini ndini Jonga kandemiri ndiri mu Washington DC.